Dalela swede dambiri nyambiri dzadziri mudare dzava job scala imwe yanzi musova 5 January imwe musova 10 January asi ndofunga maripoti akadzama mushamanzwa nevamwe venyu vangu vari ko Studio 7.
Dr. Zembe takanzwawo kuti nezuro makashanyira vasikala kuchikurubhi ikoko uko.
Nezuro musova 2 ndira 2024. Ini ndakatumwa nebato reDemocratic Party DP. Bato ramapitse mune zvamatongerwo enyika iro randinotungamira kundoshanyira vasikala vajob scala kuturongo rechikurubhi maximum. Prison uko kwakabatwa muusungwa kwenguva yadarika gore nechidimbu chapakati.
Chinangwa chekushanya uku changa chiri chei?
Shoko rokutanga rakanga riri rokuti ndinoona kuti vasikala vakadii pautano hwavo, sezvo tose takaona nguva yapfuura museri iyo vasikala vari muchipatara vachivhiiwa pamubhedha vakasungirirwa makumbo avo pamubhedha nengetani. Shoko repiri raiva rokunyaradzana navo mukushungurudzwa nomukutambudzwa vari paturongo irori vasina mhaka yavakapara munyika muno yeZimbabwe. Shoko retatu rakanga riri rokuvasimbisa zvichibva kubato ramapitsi reDemocratic Party rezvekutongwa kwenyika kuti nhamo yavari kuona yavakaona neyavachaona vakabatwa munhapwa muusungwa imomo ichapfuura, nokuti hakuna chinoitwa nomunhu pasi rino chisina magumo.
Veruzhinji vanogara vachibvunzawo makawana vakadini utano hwavo kana pfungwa dzavo.
Ndakawana vakasimba zvikuru zvokuti izvo unotozokatyamara kuti ndiye munhu here akambodzimbikana. Asi pandaihwereketa navo ndichivaona vakanga vakasungwa nengetani mumakumbo. Vanogara vakasungwa nengetani mumakumbo.
Ndedzipi nyaya dzamakabata mukukurukura navasikala?
Pane zvinhu zvakati mukuti zvandakazokurukura navo vajob scala. Chokutanga chaiva chokuti nyika inoda kuti ive noutongi utungamiri hunosharwa navanhu mujekerere, sezvo sarudzo dzakaitwa gore rapera musi wa 23 Nyamavhuvhu dzakanga dzisiri sarudzo muzviro kwazvo. Chimwe chechipiri chatakakurukura nechacho ndechekuti pane muono uye nokushungurudzika kwokuti matare omuZimbabwe akaondomoka. Hapachina matare anoenzanisa makakava anosvitswa kumatare iwayo. Vajob scala vakataura chose kuti pachatoita basa rokumutsa matare avanhu, nokuti ese akaondomorwa akutonga nyaya aine divi raakarerekera